ndiri gurukota republic service, labor nesocial welfare, asi ndangokumbirwa kuti ndifanobata in an acting capacity kuministry yekuzokuburiswa kwemashoko kusvika mukuru wenyika His Excellency President Mugabe vaapoinda minister ari substantive.
Mungaziva kuti zvichaitwa rini here zvekuti padomwe rimwe gurukota?
Aiwa kwete, inini acting kungoita act chet vanozoita pavanenge vangoitira ipapo zvikavari, saka handizivi zvanari zvinazvo.
Asi muri kunzwa sei nekukurudzirwa kwamuri kuramba muchiitwa nemutungamiri wenyika tichitarisa basa ramuri kuita muhurumende?
Ndinotenda mukuru wenyika kundipa basa. Ino ndinofarirawo zvakare kuti ndicontribute kudevelopment yenyika yedu. Zveprivate sector ndakashanda over 33 years, saka yakwanisa yasvika nguva yekuti ndichipowo ruzivo rwandakawana, wisdom experience andakawana private sector, kuti ndichiaplyawo kunyika yedu. Ndinotenda His Excellency nekuvimba neni, ini ndichashandawo nesimba kuti tisimudzire nyika yedu yeZimbabwe.